manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chikumi 3, 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosangana nemutungamiri weSouth Korea vaYoon Suk Yeol pamberi pemusangano weKorea Africa Summit uri kutanga mangwana muSeoul. Zvichitevera kuziviswa zviri pamutemo kwezvakabuda musarudzo dzemuSouth Africa nezuro neIndependent Electoral Commission, tarisiro yevakawanda yave pakuti mapato achabatana kuumba hurumende yemubatanidzwa neANC ndeapi. Vaimbo vemutungamiri webato reTripleC vaNelson Chamisa vanoti vamurisizizai avakashaya nemugovera munhu anofanira kuremekedzwa zvikuru nebasa ravakaita mukurwira utongi wejekerere muZimbabwe. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vari kuSouth Korea kwavari kupinda musangano weKorea Africa Summit uri kutanga mangwana, nhasi vasangana nemutungamiri wenyika iyi vaYoon Suk Yeol vakakurukura ukama hweZimbabwe neSouth Korea uye nzira dzekusimbisa kudyidzana kwenyika mbiri idzi. Vachinyora padandemutande ravo reX iro raimbonzi Twitter, vaMnangagwa vati vachanyorerana zvibvumirano zvakasiyana-siyana neSouth Korea. Mutungamiri wenyika vaperekedzwa kumusangano uyu negurukota rezveupfumi muzvinafundo Mutole Ncube, gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Frederick Shava pamwe nemumiriri weZimbabwe kuSouth Korea vaStuart Nyakoshko. Zimbabwe yagara ine nhoroondo yekudyidzana nenyika yeNorth Korea kunyanya kudarika South Korea kubva kumazuva ehondo yerusununguko pamwe nekuumbwa kwechikwata chemauto che5th Brigade, icho chinopomerwa mhosva yekunzi chakatungamira mukushungurudzwa pamwe nekuurayiwa kwevanhu vanodarika zviuru makumi maviri munguva yegukura hundi kumatunhu eMatabeleland neMidlands. South Korea imwe yenyika dzinonzi dzakabudirira mudunhu reAsia. Musangano weKorea Africa uri kuitwa kwemazuva maviri uye nyika makumi mana nesere dzemuAfrica dziri kupinda musangano uyu. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zizininga weStudio 7 abata nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusoro-soro cheTswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Riki Mukonza kuti tinzwewo mafungiro avo.
Ukama hweSouth Korea neZimbabwe wanga usina kunyanya kusimba kumashure uku, kana uchitonyanyatsotanga unototanga ipapapa. Ukama wanga wakasimba kubva kunyange munguva yehondo ukama hweZimbabwe neNorth Korea.
Kune nhoroondo inoti Zimbabwe apo, North Korea apo, South Korea apo nedzimwe nyika dzavanodyidzana nadzo, pakamira sei?
Ndokuda chatichangodzidza mune zviri kuitika ndechekuti nyika yeZimbabwe inenge iri kungotsvaga-tsvagawo. Haina painire painoti ikamira apa ndo patinoiwana iri mangwana, nekuda kwekuti South Korea inoonekwa senyika yakasununguka pane zvekutengesera. Haiiswi kudivirana China vana Russia, inotoiswa kunyika dzekumavirira nana America. Inoiswa kudivirana China nana Russia inorth Korea. Apa pavazoenda South Korea apa kunenge kwakungoratidza kuti ai chamukai nyama chero kwazvaitira ikoko ndo kwatinoenda.
Saka Zimbabwe inogona kuwadzana zvayo neNorth Korea uku ichiwadzana neSouth Korea uku zvichitofamba hazvo zvakanaka here?
Mamiriro akaita zvematongerwe pasi rese kana kuti geopolitics ndekuti ukaonekwa uchidyidzana nerimwe rutivi zvinogona kushaisa shamwari kurutivi rwedzimwe nyika dzaka idzo dzandiri kutaura dzine masimba akati wandei tine mienzaniso yakawanda South Africa chaiyo yakanga yapinda panataisireva nenyaya yekupikisana neIsrael kana nenyaya yekusatsigira Ukraine saka zvino kutopinzisa pana muna taisire izvozvo ende mamira akazvakaita izvozvizvi ndirikuona sekuti zvinogona kuita kuti ukama hwavo neRussia nana China hutapudzike zvishoma.
Avanga vari nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusorosoro cheTswane University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vari parunhare kuSouth Africa naIvan Zisininga Studio 7. Zvichitevera kuziviswa zviri pamutemo kwezvakabuda musarudzo dzemuSouth Africa neZuro neIndependent Electoral Commission izvo zvinoratidza kuti bato riri kutonga reAfrican National Congress kana kuti ANC rakakundikana kuwana zvikamu zvemavhoti zvinoita kuti riumbe hurumende riri roga. Nyaya hombe yave kutaurwa munyika iyi yave yekuti bato rakaunza rusununguko iri richabatana nebato ripi kana mapato api kuti vange vachiumba hurumende mubatanidzwa. Pamapato ari kutarisirwa kubatana neANC pane bato reDemocratic Alliance kana kuti DA, umkondo wesizwe kana kuti MK neEconomic Freedom Fighters kana kuti EFF. Bato reDA rinonzi nevamwe vanoongorora zvematongerwo enyika rinogona kuve nemukana mukuru wekupinda muhurumende neANC asi ragara richishoropodza matongero ehurumende yeANC zvinoreva kuti panenge pave kushandurwa kwemitemo kwakasimba kuitira kuti mapato maviri aya anga achikwanisa kudyidzana. Ukuwo mapato eMK neEFF ayo ane nhengo dzakawanda dzakabuda muANC anoti nevamwe vanogona kunge vachibatana navo asiwo vamwe vanoti zvinogona kunge zvisingashande nenyaya yekuti vari kuti vemabhizimusi vanogona kubuda munyika iyi sezvo mapato maviri aya achida kuti upfumi hunge huchienda kune vanhu vese. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vakuda kwashe Bandama avari muSouth Africa kuti tinzwe maonero avo.
Mushure mekunge sarudzo dzaannounzwa neve Independent Electoral Commission hapana kunge paine kushamisika kwakanyanyisa nokuti mushure mekunge maresults abuditswa ivo vekomisheni vanga vachiudza vanhu kuti zviri kufamba sei muchidimbu nemuchidimbu. Saka pakazobuda official announcement vanhu vanga vakutoziva kuti zvinhu zvakamira sei. Zvisinei munyaya dzesarudzo kune vanenge vakunda nevanenge vawana pavanga vasingafungiri kuti vachawana inyaya dzinobva dzatanga dzine nyaya sezvamataura kuti havana kuwana 50+1 yavakawana iyo manje yava kureva kuti vanofanira kunge vaine kudyidzana kana kushamwaridzana nemamwe mapato kuti vange vari vane former government.
Tiri kuona kuti ANC ine mukana wekusarudza kubva kwamapato akati wandei akanonga-nonga mavhoti kana zvigaro. Pane tarisiro here iri kuitwa nevana veSouth Africa kuti dai bato reANC rabatana nebato ripi kuti vaumbe hurumende yemubatanidzwa?
Pakuumba hurumende yemubatanidzwa vanhu vemuno vakange vari vakavhota vane kutarisira kwakasiyana-siyana nokuti tarudzo idzi hadzina kubuda mabudiro aipfungwa kuti vanhu vakawanda kuti dzichabuda dziri zvadziri. Mapatis akamira akawanda ekuti vanokwanisa kusarudza anokwanisanganisira ivo veDemocratic Alliance, veEconomic Freedom Fighters, veIFP nemamwe madiki. Asi patiri izvezvi inyaya yekutarisa kuti nyaya dzenyu dzegovernance munenge muchiburirana zvakadii.
Iwo mapato mamwe madiki akadyiwawo asi akakwanisa kuwana zvigaro anokwanisawo here kuumba hurumende ari oga achisiya ANC kunze?
Kuumba hurumende kwemapato madiki inokwanisa kuitika asi inenge iri nyaya hombe inonetsa nekuti mukuungana kwemapato hobho anenge ane chidimbu zvinowedzerawo futi kuti zvamunenge muchidawo zvinge zvakawanda zvemapato madiki. Asi kuti pakaita bato hombe rinenge rine zvigaro zvakawanda rosangana nende bato diki zvinenge zviri zvinoitika mbichana.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vakuda kwashe Bandama vari parunhare muSouth Africa neStudio 7.
Thank you.
Vaimbuye mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nhasi vatora mashoko ekunyaradza mhuri yaSenator Murisi Zwizwai avakashaya nemusi wemugovera vachiti vaZwizwai munhu anofanira kuremekedzwa zvikuru nebasa ravakaita pahondo yekurwira utongi hwejekerere muZimbabwe. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachinyaradza mhuri yavaZwizwai kumba kwavo muHarare nhasi, vachamisa vati vaZwizwai vakabata basa guru mubato ravo pamwe nehurumende kuitira kuti vanhu vagare zvakanaka munyika, nekudaro vanofanira kuremekedzwa.
Ngatinyaradzei gamba redu, hama dzangu, mai apiwo kune vamatongerwo enyika, ngatibatei gamba redu, mapato ese tipe ruremekedzo kugamba redu.
Vachamisa vatiwo vakashanda navaZwizwai kubvira pakuumbwa kwebato reMDC muna 99 vakati mufi aida kuti munyika muve neutongo hwechekerere.
VaZwizwai vakava kuSenate, ndinozviziva kuti munhu aida kushandira nyika, ende kuti vazekava kuSenate nekuda kwezvakada haizvozvo hazvina mhaka izvo. Hatitarisi izvo, izo tarisa pakabata munhu zvakadi.
VaZwizwai avo vakamirira MDC muHarare Central kwenguva yakareba ndemumwe wevanhu vakaumba Triple C navachamisa. Kunyange hazvo vakakundikana musarudzo dzekumirira bato iri musarudzo dzegore rapfuura, vaZwizwai vakashaya vari senator mushure mekudomwa kuve nhengo yedare iri navasengezo chavangu avo vanozviti ndivo vakafanira kubata chigaro chemunyori mukuru weTriple C. Mumwe akashanda navaZwizwai, senator Moses Manyingavana, vati paramende nebato ravo reTriple C zvarasikirwa zvikuru nekuti vaZwizwai munhu waibatanidza vanhu.
VaZwizwai vaitibatsira kuti tive nechiono chimwe chete semusangano, saka tarwadzirwa zvakanyanya. Tinoti kune vanhu veZimbabwe katichene tine tarimo.
Vaimbo venhengo yeNational Assembly uye vakashanda navaZwizwai kwenguva yakareba, amai Joyce Jaja, vati vakabatsirwa zvikuru navaZwizwai.
Munhu wekuti dzimwe nguva unoda kudibheta muparliament utati honorable ndoda kumuvha motion yangu yanisi kuziva ndei ndoiita sei, ndibatsirei. Vaikubatsira kuti umuvhe motion yako zvakanaka yechibuda zvakanaka.
Vanokokera nhengo dzezano PF muparamende vapupurai togarepi vatsanangura vaZwizwai semunhu ange ave kuziva basa uye aishandika naye.
Zvaiva zvakanaka kuti vanotanga iko zvino samaMP vadzidze kuvanhu vavanoruzivo wokuti basa reparlamende rinofanisira sei. Saka tino urombo zvikuru nokurasikirwa nomumwe wedu muparamende.
Vatogarepi vati nhengo dzeparamende sezvadzinoita nguva dzese dzichabatsira pakuradzikwa kwemutumbi wavaZwizwai mangwana. Vachitaura vakamirira mhuri, mukoma wavaZwizwai vaMichael Muchengeti Zwizwai vati mufi munhu waibatanidza nekusimudzira mhuri zvekuti mhuri yarasikirwa zvakanyanya.
Tarasikirwa kwete stoka even ne nation ne community vangatigara.
VaZwizwai vakashaya nemusi wemugovera mangwanani uye vasiya mudzimai nevana vanomwe. VaZwizwai vakaita mutevedzeri wegurukota rezvemigodhi munguva yehurumende yemubatanidzwa kubva muna 2009 kusvika muna 2013. Mutumbi wavo ucharadzikwa kumarinda eGlen Forest muHarare mangwana masikati. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Masangano anomirira vashandi muNigeria atanga nhasi kurangwa mabasa kusina nguva yakatarwa, izvo zvabvarisa zvikoro, mahofisi ehurumende, kukanganisa mashandiro enhandare dzendege uye kubvarisa gwenya remagetsi enyika iyi. Izvi zvauya mushure mekunge hurukuro nehurumende dzatadza kuburitsa chibvumirano pamuhoro unofanirwa kutambirwa nemushandi wepasi pasi. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vakurukura nevakuru muhurumende yeIsrael pamusoro pechibvumirano chekumisa kurwisana neHamas chichange chichisanganisira kumbomisa hondo nekusunungurwa kwedzimwe nhapwa dzakapambwa neHamas kubva muIsrael pakurwisa kwakaitwa nechikwata ichi musi wagumi guru 7. Amai Claudia Sheinbaum vanowe nyanzvi mune zvemamiriro ekunze uye vaimbove meya weMexico City ndo vakunda musarudzo yemutungamiri wenyika muMexico vachive mudzimai wekutanga kutungamira nyika iyi munhoroondo yayo yemakore mazana maviri. Nyanzvi yezveutano hwepfungwa vanova zvakare mukuru weInguchene Mental Hospital iri kuBulawayo, Dr. Menach Mawere, vanoti dzimwe mhosva dzinoparwa nemadzimai anenge achangobva kunosununguka dzinokonzerwa nekusagadzikana kwepfungwa pamazuva avanenge vachangobatsirwa. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Imwe nyanzvi munyadze zvirwere zvefungwa munyika vari zvemukuru wechipatara cheInguchene Mental Hospital Dr. Nemache Mawere vanoti mamwe madzimai ane chirwere ichi anoguma ava mumajere mushure mekurasa vana kana kuti baby dumping.
Asi nyaya hombe ndoyatinofanira kunyanya kufunga nezvayo, inonzi infanticide. Vana vanogona kupedzisira vauraya mwana wavo. Sometimes kana mai vachinge vaita zvinhu zvakadaro, mutemo unonge wakavatora semunhu apara mhosva, asi anenge asina kupara mhosva nekuda kwake, anenge apara mhosva kuda kukuti ari kurwara nechirwere chedepression. Tozoona munhu achitongwa achipuwa makore mujeri, ufuchi mutemo unenge usingafanira kudaro. Unofanira kutora munhu uyaya urapwa ubetserwa. Asi ndotoona semaonero angu kuti ana mai vanenge vaisununguka vachinge vazoita crime, mhosva yekuuraya vana vavo yaya, vamwe vanotora vachidhamba vaita zvavanoita. Maonero angu ndekuti vanhu vanoda kutobetserwa vanenge vana maproblems avanenge vanawo, asi maproblems aya achinge asina kugadziriswa vanopedzisira vazoita maaction avanozoita iwayo, mutemo wozouya wavatora wavasunga wakuvafarira. Asi takukangamuwa kuti dzimwe nguva vanhu vanga vane matambudziko vana vaide vagadziriswa vabetserwa.
Vatiwo pane zvakawanda zvinokonzera kuti madzimai anyanye kudzamisa pfungwa mushure mekusununguka.
Zvinogona kunge pane vanhu vatoti vari vulnerable, zvinoitika kuti kana uchiwasununguka kwasingazorora zvakanaka kana kuti kuchengeta mwana, mwana anda kuchengetwa. Ndosaka tizoita ana mai nevamwe vanhu vaive vazobetsera vana vasikana kana vachinge vasununguka, nokuti basa rekuchengeta mwana iro rinotori basa rakawanda rinogona kutoita kuti munhu afungisise. Mari inogona kunge isingachakwanisa kuiwana kana wangu achitabatsira kutengesa kumusika, wangu achitsvaga mari, uchiwana mari everyday. Kana wamboita zvekusununguka mwana, mari itombodzokera mumasure. Kana kuti murume wako ari kukuramba, wawana ane girlfriend, atoenda kugirlfriend wabva mukusununguka, zvese zvinhu zvakadaro izvozvo zvinogona kukonzera kuti uite chirwere chepostnatal depression.
Nyanzvi dzinoti chirwere chepfungwa ichi chinowanzotanga papera mazuva maviri kana matatu mushure mekunge mudzimai asununguka. Mudzimai anotanga kusada kutaura nemhuri yake neshamwari dzake, kuchema, kungotsamwa tsamwa, kusada kudya, kupera simba, kunzwa kuneta, kuda kuzviuraya kana kuzvikuvadza. Dr. Mawere vanotiwo kurwadziwawo kunoita madzimai pavanenge vachisununguka kunogonawo kuvhiringidzawo pfungwa dzavo.
Nyaya yekungofunduka nyaya yeleba, yeleba inongotyisa. Kana usati wamboiona inongotyisa, nokuti inorwadza. Uye kana kumba usina kugadzikana zvakanaka, unogona kungosanga dambudziko iroro rechirwere chematerity blues. Saka chinongouya zvandataura izvozvo kuti about 3 days wabva mukusununguka uchangobva muchipatara paya, wobva wangoona wotanga wongonzwa kufungisisa kwakanyanya, kusvika pakana pakutochema chaiko, kutoita misodzi inenge ichingouya yega, yonzwa musoro uchirwadza, uchitadza kurara, haukwanisi kuconcentrata, mwana akachema anenge achingokudisturba, uchingonzwa ungori lonely, uye unongonzwa kuita kaasha asha.
Mukuru weWomen's Action Group amai Edna Masiwa vatsinhirawo vachiti vanosangana nenyaya dzakadai mubasa ravo rokurwira kodzero dzemadzimai.
Postnatal depression chinhu chatofanira kungwarira mushure mekunge munhukadzi asununguka. Postnatal depression dzimwe nguva inongokonzerwa nekufila lonely, munhu anenge adhiriva asina ari kumubatsira, then basa rekuchengeta mwana romukurira nekuti vanhu tinoriita zvakasiyana mushure mekusununguka.
Nyanzvi yezveutano hwepfungwa uye vari mukuru wesangano reZimbabwe National Association for Mental Health kana kuti ZIMNAM Dr. Ignatius Murambidzi vatsinhirawo vachiti vanhu vakawanda havanzwisise nezvenyaya dzemadzimai anoshungurudzika mushure mekunge vasununguka, izvo zvinozoita kuti varware havo muchinyararire.
Madzimai mazhinji kunyange nana baba vazhinji zvakare hatizvinzwisisi uye kana kuti hatinyatsozviziva kutambudzika mupfungwa kwakadaro kunogona kuva. Vanhu vanofunga vanoona sekuti kurwadziwa ikoko kana kusagadzikana mupfungwa kunenge kuchiitika zvine mamwe matsanangurirwo azvinoitwa zvisinei nekudetekana mupfungwa. Saka dambudziko riripo, asi vanhu vanozopedzisira vachiiya tinoti suffer in silence.
Dr. Mawere vachiwo chirwere chepostnatal depression chinogona kubatawo varume. Muvarume chirwere ichi chinowanzoonekwa pakati pemwedzi mitatu nemitanhatu mushure mekuzvarwa kwemwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine ropa fadzo mapimitse.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Andisi wangu kuti Snowball amaa muchite interview apo ndewe mubhuku riari Animal Farm here, nekuti kana ari munhu chaya chaya ari kuziye zviri kuitika Zimbabwe ZEC is ZANU-PF, police is ZANU-PF, army police is ZANU-PF, CIO is ZANU-PF, hapana chimwe, majaji is ZANU-PF. Mama sarudzo iri kuitwa uko ku South Africa inotorakidza kuti nyika it's a reflection yevanhu kwavanenge vari kutode zvakati. Ndosaka vachiti kumwaona DA ya wina, MK ya wina, ESF ya wina, zvichisiyana siyana zvakadaro. Munomo hakuna izvozvo. ZANU-PF yabiridzire sarudzo yakatadzwa kusvitsa kana 2/3 ndo kuchishandise chipoko chavo senyero chabangu namudhenda kudi kuita recall vanhu, kutorera vanhu vhoti yavo.
Ruzhinji rweZimbabwe, the pushback on dictatorship has begun in South Africa. ANC yatadza kusvika 50% majority. Pasara Mozambique, never give up. Vashungurudzwi tashungurudzwa, Mwari aripo kudenga. Pane zvichaita, vamwe vakagumirwa nenyika vasingafungi kuti yaguma. Inini mumupenyu hwangu handinambofunga kuti ndichazofarira kuti ANC ibviswe pachigaro, ZANU-PF ibviswe pachigaro, Frelimo ibviswe pachigaro. Tichiti takarwira nyika ino, vanhu vatakange tiinavo vavapanduki.
Makadi pano pastudio 7, ava vanhu vamunoti vatongogara ndoona sekuti havatauri chokwadi, vanotogwara mafungiro avo. Musati uyisiri vanhu vakavanoye vakaita savanoye vatongogara, hatimbovafariri. Kana zvinhu zvinoitika zviri pachena, zvavari kudzingwa nedzimwe nyika vachizikamwa kuti vane uori, vane kushishidzira vanhu, zeka haitodiwi nedzimwe nyika. Kwevatongogara vanotaura nyika zhinji dziri kuvadzinga, dziri kuvaramba, dziri kutaura kuti munodei kuZimbabwe, hakuna dzidziso iriko, zeki yacho yakaora. Ivo vari kutaura chii?
Ramaphosa muno South Africa, chinhu chaasingazivi nechekuti maSouth African akasiyana nemaZimbabweans. MaZimbabweans ari kungombunyikidzirwa kodzero dzavo neZANU-PF, asi vacharamba vakapeta maoko. Muno hamuna kupeta maoko, vana vemuno muSouth Africa vakabatana kupfuura vana vemuZimbabwe. Ndosaka ndinoona kuti zvinhu zvizhinji zvinoitika muno South Africa munomu vanobatana vese voita chinhu chimwe chete vana vemunomu. Isu maZimbabwe hatina kubatana, ndosaka ZANU-PF ita zvainoda. Manjeye Ramaphosa ozvikanganwa izvozvo. Zvineiko zvinezvi zvaakuchimupinza panaita isireva. Naiyo ZANU-PF kusanyara kwakawanda muno mose muAfrica muno, hakuna kana opposition party 1 kana vasingaitiwo zvematurungiro enyika chake chokwa vanofarira ZANU-PF, kana kuti vanombotaurawo nezveZANU-PF vachitaura mune zvakanaka. ZANU-PF rinongoabatirwa kutongoonekwa nemunhu wese sekunge dzinongohamba vha pese padzasvika, hadzina chakanaka chadzinosiya. Huni ihwohwo hauna kunaka kune vanhu vatinotarisa kuti vanhu vakurusana munangagwa. Kukura kwose ikokoko munhu aifanira kudai achikurawo njere wokurawo nemuturi, kuti kuti unokura muturi asi njere dzisingakuri hazvina kunaka izvozvo.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera kunhamba idzodzi, kwete kutumira audio.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Thank you. chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nasi. Tiri kuenderera mberi tichitarisa zvakabuda musarudzo dzakaitwa muSouth Africa uye zvazvinoreva. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 pm pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 pamasaisai anoti 6175 ne 7255 shortwave. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Pa Voice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Vateereri, tinokuyeuchidzai zvakare kuti musakanganwa kuteerera chirongwa chedu chelive talk apo nhasi tiri kutarisa zvakabuda musarudzo dzakaitwa muSouth Africa uye zvazvinoreva zvichitevera kukundikana kwebato riri kutonga reANC kuwana zvikamu zvinotarisirwa kuti riumbe hurumende riri roga, zvave kuita kuti ringe richibatana nemamwe mapato mukuumba hurumende. Vakawanda vari kubvunzana kuti ndeapi mapato achasarudzwa neANC pakati peDA, MK, EFF nemamwe akawanawo zvigaro musarudzo idzi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosangana nemutungamiri weSouth Korea vaYoon Suk Yeol pamberi pemusangano weKorea Africa Summit uri kutanga mangwana muSeoul kwakare kuSouth Korea. Musangano uyu uri kupindwa nevatungamiri vanobva munyika 40 nesere dzemuAfrica. Zvichitevera kuziviswa zviri pamutemo kwezvakabuda musarudzo dzakaitwa muSouth Africa neIndependent Electoral Commission neZuro, tarisiro yevakawanda yave pakuti mapato api achabatana nebato riri kutonga reANC mukuumba hurumende yemubatanidzwa. Vaimbo vemutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa vanoti vamurisi zvizwai vakashaya nemugovera munhu anofanira kuremekedzwa zvikuru nebasa ravakaita mukurwira utongi hwejekerere muZimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muina Chris Gande.
So amanje kuthula abantu basafika lawo abazi ukuthi kune olandelayo ngoba ama coalition lawo azokwenzakala
mayethe i leader of the opposition okubi okusolisayo abantwini abaningi le party ni la leadership yethu ikuthi nje uChabangu kasazi sanga abantu
lingali thona njani izo lukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngomvulo umhlazi ku 3 inhlangula 2024 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa ube lomhlangano lomunye wakhe we South Korea lamuhla kulelo lizwe lapho athi baxoxe ngenhlelo ezingathuthukisa umnotho weZimbabwe phambilini komhlangano we South Korea Africa Summit ozaqala kusasa kwele South Korea. Iningi lithi lilokhe lilinde ngabomvu kubona inyathelo elizathathwa libandla le-ANC ngemva kwempumela yokhetho emenyezwe ngokusemthethweni izolo.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ube lomhlangano lomunye wakhe we South Korea lamuhla kulelo lizwe lapho athi baxoxe ngenhlelo ezingathuthukisa umnotho weZimbabwe njalo bakhangelelwe ukusayinelana izivumelwano ezimqoka. Lokhu kwenzakala phambilini komhlangano we South Korea lamazwe akuzwekazi le-Africa we South Korea Africa Summit oqala kusasa. Iziphathamandla zabohulumende bamazwe e-Afrika ezinxusiweyo sezithe gwaqa kulelo lizwe. Ukuze sihlaziye lolu daba, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions.
Sikhuluma ngobudlelwano beZimbabwe leNorth Korea ke umhlangano lwawo ngeke waphambanisa lobo budlelwano.
Kungenzeka ngoba ningakhumbula kuhle ukuthi iNorth Korea inobudlelwano obuhle leZimbabwe. Kodwa ke njengoba ke sebecabanga ngapha eNorth Korea asikasho ukuthi kuzahamba kanjani kodwa ke engxenye kungagcina kusuba ngathi kuba lokusola ukuthi kanti bose ligijima lisiyahambe lisiyahali. Kodwa lokuqakathekile ukuthi iZimbabwe lekhiso ukuthi nga ilanda into ezingalezo. Ngithemba ukuthi kade abayaphe kade kubele ukuchubunga wananzelela ukuthi hamba usozophambanisela ukudlelana kodwa ke khona singeza kubalekele lapho. Kodwa wakhathesi sinethemba ukuthi engxenye bazaqhubeka bayibambe kusindaba le kuqhubeke kulo budlelwano obuhle kungela kuhlukumisana kumbe ukucabangelana.
Khona siyalibona ilizwe le-South Korea liphathisa amazwe akuzwekazi le-Africa ngokuthuthukisa imnotho kumbe hayi bazathathelwa njalo umnotho.
Amazon alavela konani kwa Asia na maya Amazon alavela kwa Europe.
Loge ngumnumzana Ambrose Sibindi ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yeZCTU esiqoxelaye ecingweni ekobulawayo. Owake waba ngumkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change, i-CCC, umnumzana Nelson Chamisa, namhlanje ududuze umndeni kamuyi umnumzana Murisi Zwizayi, esithi wadlala indima enkulu ekulwisaneni lombuso wentando kayiphikiswa kwele Zimbabwe umuyi umnumzana Morgan Tsvangirai. Okuningi asikuzweni kuntatheli zindaba e-Studio 7, umlondolozi Ndlovu eseHarare.
Ekhuluma esemzini kamuyi eWaterfalls eHarare, umnumzana Chamisa uthe lanxa umnumzana Zwizayi ebhubhe eselilunga ledale leSenate lapho abekwa ngozithi ungunobhala weCCC umnumzana Sengezo Chabangu, lokhu akulandaba ngoba wasebenzela ilizwe. Uthe umnumzana Zwizayi ngomunye wabantu abaqala umzabalazo wokulwisana lowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ngesikhathi kuze sabisa ukuphikisana lohulumende.
Atitarisizo isotarisa pakabata munhu zvakadi ende ndozati murumbo wanga ane
okokuti waise kusinete akulandaba sikhangela imisebenzi yakhe emihle, thina savela la ekhatshane wayifisa ukuba ilizwe lethu libe lihle, yikho esimkhumbula ngakho. Uzwizayi ngimkhumbula ngezikhathi zakhe etshaya umsebenzi esebenzisa imoto yakhe yohlobo lwe-Cressida. Abanye bamazi engumphathintambo kahulumente, ngokwakhathesi lokhu wavela khatshane.
Umnumzana Chamisa wethule imbali kaZwizayi, yena owaba ngummeli weHarare Central ephalamende kusukela ngo-2003 kusiya ku-2022, okuyisikhathi asebenzela ibandla le-MDCT ele-MDC Alliance lele-CCC. Imizamo yokuthola icele likamnumzana Chabangu ngokubhubha kukamnumzana Zwizayi yehlule ngoba ubesemhlanganweni weSenate edolobheni leMaswingo. Omunye ummeli wePhalamende eluveve owasebenza lomnumzana Zwizayi kubandla le-MDC Alliance umnumzana Decent Bajila.
Ube ngumuntu nje ohlala esithi lapho akhona kumele ukuthi anibebe xoxa behleka, kodwa nxa sokufika isikhathi sokuthi kuyasetshenzwa ubesebenza ngamandla kakhulu. Ngike ngasondelelana laye ngesikhathi silungiselela i-Congress ye-MDC Alliance ka-2019 ebhoda ilizwe lonke. Ubumthola elokudana ngalokho ahlangana lakho, umthola elokujabula ngalokho ahlangana lakho, kodwa ube indoda ebingakuthandi ukuthi kuxoxwe izinto ezidanisayo.
Amazwi la agcizelwe ngomunye umsekeli webandla le-CCC umnumzana Matthews Dube othi balahlekelwe njengebandla.
Lahlekelwe kakhulu ngoba ube yinkokheli eyaqala umzabalazo wedemokhrasi, njalo efuna ukuba siqhubekele phambili sisenza umsebenzi wokumanyanisa abantu.
Umdeni kamnumzana Zwizayi umchaze njengomuntu owayethanda imuli yakhe, njalo esenelisa ukubanikeza isikhathi ndawonye ngapho ephatheka kwezombusazwe. Umnumzana Zwizayi wathethelwa yingwe ngomnyaka ka-1970 ubhubhe ngomgqibelo ekuseni ngemva kokugula kwesikhatshana esifitshane ekhathazwa ngumkhuhlane wethukela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Kusenjalo icele le-CCC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube lithi yilo elizaphiwa imali ephiwa amabandla ezombusazwe alamalunga edale lephalamende kulandela ukwamukelwa kukamnumzana Sengezo Chabangu njengomkhokheli wamalunga amadale e-Senate lephalamende. Kodwa amanye amalunga alelicele athi awajabulanga ngokuthi uChabangu uzikhethile engatshelanga abanye bakhe. Sixoxe lesiphathamandla salelicele umnumzana Albert Mhlanga ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Siyabonga okwenzakaleyo ukuthi imali sokuvunyiwe ukuthi iyanika icele elikhokhelwa
ithi labo chabango lokho vele ikho esayisukukhangelele ende kambona ukuthi kuyadingeka ukuya e-court ngoba lanxa umuntu oza e-court ambona ukuthi uyabe phetheni okuzamnika ukuthi ayisibo banikazi baleyo mali ngoba njengoba sathi ukuthi uChabangu lati yithi abanikazi baqala indaba le lokho ukuthi thina labo Chabangu labanye bethu ukuthi sesizenzene akudingi court sokuyizinto ezeparty sikhulumisana singaphakathi sezingezomdeni lezo hayi akula umuntu ongazingenela ekhoda kusadingakali
lithini lina ngalokho esikuzwayo ukubana umnumzana Chabangu usenguye okhokhela amalunga edalele Senate lawe parliament
ye leader of the opposition okubi okusolisayo abantwini abaningi lepartini la ku leadership yethu ikuthi nje uChabangu kasazisanga abantu ukhanye esesijumile njengoba ngangisho ukuthi kwesesikhathi kuyadingeka ukuthi ahlale isiphansi abonisane lati uChabangu kasakwenzanga kodwa thina njenge leadership singaka consult abanye hayi ukuthi ebe ngu leader of the opposition kakukubi ngoba laye kumfanele njengoba laye wakwasebenza into edanisayo kuphela ukuthi kasakho saltanga abanye bakhe kodwa kumfanele ukuba yileader of the house ende ngokubona kwami nokumazi kwami angawukwanisa lowo msebenzi.
Hello ke ngumnumzana Albert Mhlanga isiphathamandla secele lesiCC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi siphinde saxoxa lesikhulumeli secele lesiCC elikhokhelwa umnumzana Jameson Timber umnumzana Promise Mkhwananzi.
Ukuba uChabangu eqabuka ukuba khona sathi thina yilimbenemene elisebenza dawoni nabanye ababenemene akukusilwa ngumnanga nalokho okwenziwayo kulani lezitiso zabantu beZimbabwe njengokuvota abakwenzayo ngokhathi 2023.
Manje siyabona ukubana kuthiwa khona senguye okhokhela amalunga edale lina lithini ngalokhu ngoba amanye amalunga elokho eli ekuceleleni
amalunga wonke akucelele ukuthi basecelele lethu bavotelwa phansi kukamongameli u-advocate Nelson Chamisa ekhankaselwa ngoba u-advocate Nelson Chamisa nabaka-advocate Nelson Chamisa into okwenzakalayo ephalamenti phathindaba zalutho yikwethisela abantu nokwezama ukwesabisa nje ukuthi ama-MP zethu awathi alandela uChabangu kodwa hhayi eqinisweni ehliziyeni zabo bonke bayakwazi ukuthi bona banama-MPs kaChamisa nguye wabakhankazelayo uyumkhokheli wabo njalo bazalalela i-direction abazayinikwa ngoba umnumzana u-advocate Nelson Chamisa.
Lona ibandla elizasungulwa ngumnumzana Chamisa kuhamba njani lokhu lisasungulwa yini?
Lokhu akunandaba okuqakathekile ukuthi sibekwazi ukuthi wonke umuntu oseZimbabwe uzulu wonke jikelele usekela u-advocate Nelson Chamisa abakhokheli bonke abasephalamenti lemakhansilini balandela u-advocate Nelson Chamisa ngokuba u-advocate Nelson Chamisa nguye omele izifiso zemuli yeZimbabwe nguye owashiyelwa ifike ingqobe leyi ngubaba wethu afu umuntu okuthamukeza jajangilani.
Lo ke ngumnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli secele lesiCC elikhokhelwa ngumnumzana Jameson Timber. Iningi lithi lilokhe lilinde ngabomvu ukubona inyathelo lizathathwa libandla leSouth Africa ele African National Congress EANC ngemva kwempumela yokhetho emenyezelwe ngokusemthethweni izolo eveza ukuba alitholanga amavoti amaningi njengenjayelo angavumela ukuthi libuse lilodwa. Amabandla angabambana le-ANC abalisa LDA, EFF, umkhonto wesizwe kumbe EIFP. Kodwa kulokwehlukana kwembono emabandleni la ukwenza kube kungabilula ukuthi amabandla la abambisane ukubumba uhulumende. Ukuhlaziya kwenzakalayo ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lomnumzana Cassius Jays Simana Mpofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa.
So kwamanje kuthula abantu besafika labo abazi ukuthi kune olandelayo ngoba ama coalition lawo azokwenzakala mayethe aphumelela ayo azothuthi ilizwe liyathi from now abesibabhe ba divided bona ngokwabo babona iningi abanye besikhuluma labo nje sicoxa ngendaba zakhona ukukhetha usukela uqala bebethengisa ukuthi kufisa ukuthi alaba iANC iwinile so iANC ayizange iwine iANC ingasawinanga ukuthi bene outright majority bona ba prefer ukuthi iANC ibe ne coalition lebandla elinjenge EFF mhlawumbe ne MK iDA abana sure na ngoba my DA ingangena embusweni kulula ukuthi ukukhokhela DA ayibe ngupresident esikhathini esilandelayo ngoba maesiba ebangayenza icoalition ne-DA kuzothi ukuthi uvice president ye-ANC uPaul Mashatile somele ehle kungene upresident we-DA abe nguvice welizwe thereby sozathi ukuthi balakho futhi ukuplanela uRamaphosa ngoba uRamaphosa ulecala abayizigqibelayo elephalaphala bangamplanela bayenza i-impeachment ephalamente agcine ebothiwe aphume then ngaleyo ndlela sokuzakwenza uSustain Hussein akhuphuke aye phezulu abe ngupresident welizwe oyikhonoko esathiwa ngabantu bezimbabwe labantu abaningi beSouth Africa abansundu ba-prefer yona i-ANC ukuthi yenza i-coalition lamanye amabandla akhokhelwa ngabantu abamnyama yikho lapho kulesifiso sabo khona abantu beSouth Africa i-ANC luse yi-MK i-MK ivotelwe ngabantu abe-ANC abalokukonona abanakho abafisa ukuthi lawo mabandla futhi abuyelelane asebenzisane ndawonye
ubona kusenzakalani phambili
kuzoqala kulungisiswe kuzofuna ukuqala ulungisiswe indaba yokhetha ukuthi mhlawumbe i-MK izoya ecourt ngoba i-MK ima ingabhoyikhotha ukuthi kuyiwe ephalamente ama-member ophalamente angabi khona awe-MK masokuvotwa sokukhetha ukukhokhela ilizwe kuyatho ukuthi ngomthetho we-South Africa i-constitution South Africa inumber ezabe ikhona ephalamente ngaleso sikhathi iyabe ngomthetho iyabe ingavunyelwanga iyabe ingelamandla ukukhetha upresident so into yokuqala kumele baqale balungisise indaba yokhetho mhlawumbe izoya ecourt i-court itho okuthoyo then from there sokuzobonakala ukuthi kuyiwa kuphi kodwa kungenzakala ngendlela ma kungabe kukhethwe kuhambe kahle uRamaphosa angaqhubeka engupresident kodwa-ke i-pattern yakhe akazi ukuyiqeda lokho kufanele kube clear ebantwini akazi ukuyiqeda ngoba amahloko amane ngalolu wefu balakho bona kwabo ngoba bacabanga ukuthi nguye odlisa iphatha balakho ngoba ukuthi bamphushe ukuthi akaphume esikhundleni thereby kusho ukuthi kuzaba lokudlwangudlwango okuzoba khona kodwa kuzosheza kuphele ngoba amabandla amanye amaningi lawa abantu abamnyama balezi athole amasithi alakho ukubambana babumba uhulumeni
lo ke ngumnumzana Cassius Jayce Simanampofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubexoxa icingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Okwezempila kahle ukwethesa umntwana inkanda lusiko olwenziwa ngenhloso yokuvimba ukuthi inkanda yomntwana ingaweli phakathi kumbe ukuvuvuka. Odokotela bathi umntwana engaba kusimo lesi kufanele athwalelwe esibhedlela ngokuphangisa ngoba engaphuza ukwelatshwa ulakho ukulahlekelwa impilo. Odokotela inyanga labokholo lwesiKristu bathi balendlela ezehlukeneyo zokwelapha lesi simo esivame ukuhlasela abantwana kuphela. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Odokotela bathi amathambo omntwana kanye lokhakhayi kuyabe kubuthakathaka lapho ezalwa okuyikho okwenza ukuthi ikhanda linciphe nxa ezalwa ukuze azalwe lula. Isakhamuza kobulawayo unkosikazi noMathamsanqa Mlilo uthi owakhe umntwana wamethesa inkanda ngeqanda.
Abanye basebenzisa iqanda. Lanxa sewela inkanda laphana usebenzisa iqanda umfake isiphambano ugela ngeyokhu yeqanda. Noma uthawuhlangane labasinde okungakanani akum-affect. Ngamenza khona okokweqanda ngikho esakusebenzisayo. So kazange sinike inkinga futhi.
Unkosikazi Similo Nkomo uthi owakhe umntwana wamethesa inkanda enkonzweni.
Hayi wami wayenza ngeWestchurch. Bayenza ngeWestchurch. Emphakamisa ngekhukhu ngoyili. Lesawutu kuphela ezange yamhlupha.
Umnumzana Thembelani Sangweni ongumfundisi uthi bethesa umntwana inkanda ngamafutha okupheka lesawuto njalo uchasisa ngokwelatshwa kwalokhu athi yinkanda yangaphakathi.
Kwesi sikhathi kwale nkanda yaphakathi esuphayo edala amaqanda kutsho ukuthi thina siyathatha i-cooking oil siyibhoyile. Singabhoyile i-cooking oil liyana besithatha le nhlamvu zesawuto bese sifaka phakathi kumbe kwesi sikhathi sifake i-fine salt imijana sesithatha le lemon sikhamele kancane umntwana lo bese sitshela umzali wakhe ukuthi kamna tise for 5 days or 3 days kuya ukuthi ingane yami sithwale njani. Njalo yena lo mthandazo sebesukwenzile uyasiza ngenxa yokuthi ma umntwana elesiqhatho kuyadilika isiqhatho sikhuluma ukuthi umntwana ephumele igazi ngoba kuyabulala inkanda esixhwalile njalo kwakhona.
Udokotela wabantwana umnumzana weDudu Ndebele uthi kuthatha inyanga ezintathu ukwelapha inkanda yaphambili, kuthatha phose inyanga ezimbili ukuthi eyemuva ivaleke.
Nxa ezalwa ulinkanda ezimbili actually enye ephambili enye esemuva. Esemuva iyavaleka umntwana esefika o 3 months. Engemuva yona ivaleka between 9 months kusiya ku 18 months. Ngayibona ingavalekanga umntwana esefike 18 months kusho ukuthi ngabe kulo hlupho oluthile kumbe umntwana engakhuli kuhle kumbe neshota o vitamin D kumbe kulokunye okumphambanisayo kumbe kuyilabo engxenye abangabala ko hydrocephalus ukuthi lamanzi amaningi ekhaya.
Usikhwica mfundo Solwayo Ngwenya ukuthaza abazali ukuthi bagijimisele abantwana esibhedlela bahlolwe belatshwe.
Xwayisa abazali ukuthi hayi nxa becabanga ukuthi umntwana uwele inkanda bengaze bamthunqisela kumbe bemnathisa imithi. Lokho kuyenza ukuthi abantwana begule masinyane nxa sebefika esibhedlela umkhuhlane suhambe isikhathi eside impilo zabo zishabalale. Nxa esibhedlela-ke uyafika ahlolwe umntwana kukhangela ukuthi ukuwela inkanda lokho akubonwa ngomama kuyini, uyabe le-dehydration yini kumbe ulebunye umkhuhlane awugulayo. Kwenziwe ama-test kube sokuphiwa-ke ukuthi azuze i-treatment kusiya ngokuthi ubulawa yini.
Ugogo Tryphene Ncube owelapha emkambo wemakhokhoba uthi umuntu omdala owela inkanda uyabe ephosiwe.
Umuntu omdala angakaweli inkanda kuyabe kuliphosi. Lazo zikhona izihlahla zokusebenza leyo nkanda ephosi.
Odokotela bathi uma ungakhangela ekhanda inkanda iyabe iphefumula ngoba kuyabe kuleya phambili leyemuva. Ngesikhathi umntwana ekhula ubuchopho buyabe bukhula lenkanda ivaleka kutsho ingcwethi zempilakahle. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kwezemelika, owayengumongameli umnumzana Donald Trump wazise ukuba ulakho kuvalelwa ejele kulandela ukutholakala elecala lokuqamba amanga evala udaba lokufumbathisa. Ukutholakala elecala kukaTrump kusetshenziswa yimkhankaso yababili uBiden kunye laye uTrump ukukhweza umfutho kubasekeli babo. Kodwa ukuguqula ingqondo zabangakacabangi ukuthi bazavotela bani kuzabuba nzima. Intatheli zindaba ye-VOA uVeronica Palteras uqoqe udaba olulandelayo olwethulwa nguPraxedis Jeremiah.
Ngaba ngaba engumongameli wakuqala ukutholakala elecala kodwa usekelo lukaTrump luyaqhubeka lukhula kutsho omunye wamagqwetha akhe. Act 1 Will Scaff, Donald Trump's lawyer. Emthethandaba abatshutshisi bathi uTrump
uxolo Uxolo siyaxolisa kakhulu lapha imitshina yethu inganika ihambi kahle. Le basakazi le balaleli yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Awukakathesi ke sizwe imbono yenu lina balaleli bethu elithumele nge-WhatsApp.
Siyabonga kubantu beSouth Africa ngokuzama ukukhipha le ANC. Siyafisa ukuthi khona next time bese bebakhiphe out. Ngoba manje bezangena ku-coalition, so next time bese bebakhiphe out. Lamanye lama-ruling party aphume wonke ngoba kuze yathi sikhiphe le mgurukuthi le esibusa ngenkani. Ngoba manje sibakhiphile thina last year. Yena waqinisike ikhanda wahamba wathi khona ba-right bebuse ngenkani. Yena lo Ramaphosa. Siyafisa ukuthi next time bese bebakhiphe emandleni. Lathi ukuze sikwazi ukukhipha lawa amachegu la asibusa ngenkani laphezulu. Elizweni iziningi zabaZimbabwe sibelezana. Ngiyabonga uMasenga labo bulawayo ephumule emadokini.
Sanibonani, sanibonani Studio 7. Awu ngaze ngayithanda inkulumo kaGabusani Sibanda. Ngaze ngayithanda isihlobo zami uGajeni lona ngalana eGoli. Cha, iyangikusisa inkulumo ekhulunywa ngubaba. Ngihlala ngitshela abantu singumuntu osontayo ukuthi cha asinga sonti into esingayazi sikhohlwe ngabazali bethu abayi-co-founder empilweni yethu singadubaba ngihlala imlitha njalo azoyigqugquzela inhliziyo zabantu bethu nami ngingubaba ngisasebenza kuyisifiso sami sokuthi abazali bami abakhona ize uma sewahamba emhlabeni hlala ngaso sikhathi bakhumbula oba kubuhlungu ubona abafowethu ngala egoli behamba hambela phezulu kodwa ekhohlwe ngabazali bayo emakhaya kunzima ekhaya hlobo zabo noma ukuthi ufuna umsebenzi ufunde ngakanani lokho umsebenzi ungakuthola nokuthi ufuna i-peace job akula peace job ungayithola kodwa siyanxusa kubafruit pong nodadewethu abasebenza egoli noma yilaphi akhumbule emuva kunokucana okutholayo hambisele abazali ngoba isisu asinasikoloto umuntu olambile ana umusa umzali wakhe engabulawa yindlala usaphila emhlabeni angibonge izintobo zami
Studio 77 abeluvu kanjani mthwazi omuhle ngikhuluma ngojinile lapha ngu-Jeffrey Chuma hhashi asibonge kulimende usizamile sibili ngumumbu kuthi khona ukukulutshana sikutholileyo kuyabongwa hayi isibonge le Studio 7 noma nje umnyumbu akho nokuphehliyo kodwa hayi siyabonga khona ukukulutshana sikutholileyo sithi hayi indlala ipho siyaphepha sibili emagumeni amaningi ngoba umakhede weselaleziko hashi siyabonga kakhulu
salibonani salibonani ku Studio 7 njani nonke ngizade nqampu ngama-feature abantu bakithi especially bemandla Ndebele, I'm sure ababonile ukuthi abantu bakuZulu kanjani bamvotela uZuma nanxa kwakuthiwa hey uyakhwabanisa utshontsha izimali kube beyeke labo ukuthi bencoma umkhonto wesizwe ngoba uZuma ngicabanga ukuthi ucishe ufana labo Jonathan Moyo ade ku-ANC ephathini esingathi manje amaVenda abantu bakuthatha njalo so laba abantu abavotela u-CCC ngicabanga ukuthi akufanelanga ukuthi bencoma into eyenziwe ngamaZulu amaZulu bamfakile umuntu akibo njengomzolo so bona bakhetha ukuthi ngikuphume umnango agwakungena uthamiso ambona ukuthi bafanele i-comment ayibafanele ngisho lencane ukuthi bekhomente lapho ayifanele bekhale ukuthi uRamaphosa udliwe ngoba bona vele abakhaleli umuntu ofana nabo angitso ezithini isapoto zaphula komphakathi ithi okufanele sikhomente ngoba sifunifaka abantu bakithi phambili nothi ukuthi uyofaka omunye umhlobo even kwabo America ungabheka khona ngalo Republican ama Anglican bayenza njalo I don't know why into confuse abantu besindebeleni ukuthi yini angiyazi angiyazi kwamele bekhulekelwa amazi sibili begeza amehlo
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu esithi +1 202 465 0318 lingasebenzisa yona le inombolo +1 202 465 0318 nxa lifuna ukuthunyezelwa inhlelo zethu nsuku zonke. Lingakhohlwa ke uhlelo Live Talk lamhlanje ke sixoxa ngempumela yokhetho le South Africa ukuthi lungalusitshoni ikakhulu kuzizalwane zeZimbabwe. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ube lomhlangano lomunye wakhe weSouth Korea lamhla kulelo lizwe lapho athi baxoxe ngenhlelo ezingathuthukisa umnotho weZimbabwe. Iningi lilokhe lilinde ngabomvu ukubona inyathelo lizathathwa libandla le-ANC kwele South Africa. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.